vechidiki ava pamwe nakanzura wezanupf anomirira ward 2 vajacket chiromo vatadzisa urongwa hwekuenderera mberi vachiti vanga vasina kuudzwa nezvemusangano uyu. Vadzinga vanhu vanga vaungana, mapurisa akatarisa, kunyange hazvo mapurisa ainge aziviswa nezvemusangano uyu. Mhemberero idzi dzange dzakarongwa nezimbabwe association of doctors for human rights pamwe neairport residence development association. Vechidiki ava vati vanoda kubhadharwa kuti mhemberero idzi dzienderere mberi. Vachiromo vatiwo sakanzura wewadhi rine nzvimbo riri kuitirwa mhemberero idzi havana kunge vaziviswa nezvemusangano uyu.
Kubva kubhadhuka watitaura kuti hatida kuvaningirini tavarambidza kurikuona vechechi iri apa pai vanobhadhara matemporary ningirini woshipi nya ava vanobhadhara matemporary woshipi kana mukati vacheza yavanobhadhara saka makungosvikano kukanganiswa nevanhu vangoita kungosvika unoita kungosvika kunogara panzvimbo yavasina kungopiwa avo vacho vari kubhadhara kukansel vasina kana chauri why kansela is not informed aiwa haina kukliya kuti niitire pano nai kana makutika nharo ka wodati go ahead kana maroita nharo ii kuitiri go ahead muda kuti nditongese kunonza mhino ziki murume wadimei ndikutaura zvemutemo mafinza ndikutaurira mutemo zvidzokonza kuti mii mandikonzada kuti murike unoitira panapapo wezinyapetwa mandikonzada kuti murike unoitira panapo.
Asi mutungamiri wezimbabwe association of doctors for human rights vacalvin fambirai vati vakazivisa kanzuro nezvourongwa hwavo uye vanga vakokosa chigaro weairport local board avo vazokundikana kuuya. Vafambirai vati vatsigiri vezanupf vanga vachivapomera mhosva yekuita zvematongerwo enyika.
Chazoitika ndechekuti pane vazouyawo vachiita zvematongerwo enyika vachiti uno uyu uri kuita sekuti wamukana wokuita politics dzinenge zvisiri zvavanofarira. Asi tiri panyaya iyo tinyatsoona kuti nyaya yemvura yeutsanana hwevanhu nevenharaunda hazvinei nezvekuita nezvematongerwo enyika. Zvinhu zvakakosha munyaya yemagariro evanhu mupenyu madevelopment issues nekuti isusu tinovimba kuti kana pane mvura yakachena pane utsanana uye vanhu vakachena zvinoitisa kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saa saizvozvo ndorangariri donzvo remusangano wanhasi.
Munyori musangano reairport residence development association vapeter nyapetwa vashora zvikuru kuvhiringidzwa kwemusangano uyu vachiti zvinonyadza kuona makanzuro achiita unhu hwakadai.
Zvaitika izvi zvekutirambidza kuita commemoration yedu zviri kuratidza kuti makanzura edu havasi kusenza nevanhu, vari kusenza vakachivisana nevanhu nekuti vari kuziva zvavari kuita kuti ndo vari kukonzera matambudziko ezvehealth apo pavari kudownsidza masinzi evanhu vechitengesa vasingapi vanhu tape water vasingapi kugadziri masuweji epwedzi zvese izvozvo hamuna. Zvimwe zvinhu zvavari kuziva kuti maripoti zviri muripoti yatasida kuipa commissioner vehuman rights commission kuti vaono zvatakaasesa tikaongororawo muno mekwedzi tine madoctors ezimbabwe association for doctors for human rights. Saka disruption yaitika iyi yatoratidza iyo kuti ndo magariro avo ndo dambudziko retinaro muapwe. Saka tiri tokumbira chikumbiro kana hurumende kuti iye chikete makanzuras aya kana kuti ivo vanhu vagari vemuapwe vachidze makanzuras vanomirira zvipo zvavo vanomirira ivo vagari nokuti kuti ivo makanzuras vakutoitanga ivo vava masabhuzi nei mumusha ipo parambidzwa ground iri igraund repolisi harisiri graundi remunhu harisiri graundi remayuda harisiri graundi rei ingori wei yekuda kungoti zvidhisrapte kuti zvisabudirire zvokuti zvinotonyadzisa uye kune vauya vatanga takokwa.
Mumwe wevanhu vange vauya kumhemberero idzi amai Constant Chikedze vatiwo vashamiswa zvikuru kuti dzidziso dzeutano dzingarambidzwa kuitwa munzvimbo yavo.
Zvaitika izvi tanga tinga kuzvitarisira ende hazvitarisirwe kazvino ndikatiwo panzvimbo panogara vanhu munogara vanhu nekuti handina kuona chakaipa changa chichiitika. Panotorwa zveutano utano hwemunhu wese anoti utano hwekumba kwamai nenge kana kwababa nenge utano hwemunhu wese saka pasangana chakamboipa zvekuti dai mweya wangopinda muvanhu wekunyunganisa uyu unonzi mweya wekunyunganisa wangoitika mweya wekunyunganisa wangoitika yanga usinawo kupinda programu yanga yakutofamba zvakanaka zvinhu zvanga zvichingoendeka zvakanaka munhu wese anoda kudzidza munhu wese anoda zvinhu zvakanaka saka handione chakaipa.
Sachigaro wezimbabwe human rights commission vaelasto mugwabi avo vange vari munyarikano pamhemberero idzi vasvika panzvimbo yemhemberero vanhu vachidzingwa nenhengo dzezanupf. vamugwadi vati komishini yavo inobvumirwa nebumbiro remutemo wenyika kuita misangano painodira ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero.
Nyaya dzekodzero kana tichidzitaura kazhinji kazhinji, kutaurira mapurisa kungoti pazongova ne law and order, otherwise tinenge tisingasungirwi kana kumanikidzwa kuti tikumbire mvumo yemapurisa ayo. Munozviziva kuti Zimbabwe Human Rights Commission ine mandate yekutaura nenyaya dzekodzero pakona iti zvayo inyika. Mungava muno muepuwefi kubhinga kwarusape Mount Darwin haifani kunge ichidzivirirwa pabasa irori. Chatisingadii ndechekuti pave nemanyongori kana vakasarudzwa nevanhu varivo vari kuti vanhu ivava havafani kunzwa nezvekodzero. Kubva zvakanaka ndoo vatichanangana navo kuti mbotanga tavapadzidzisa.
Kunyange zvazvo chiitiko chichaitika pedyo negedhe repakamba yemapurisa muepwet, vanhu vadzingwa sembwa mapurisa aya akatarisa. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.